vanhu vazhinji vakapudzirwa dzimba dzavo nemusi wechitatu nezuro vakaswera vachivaka dzimba dzavo zvekare pamwe nekunyorera matsamba kukanzuro yeHarare pamwe nehurumende vachitsanangura kuti vari kuvaka zviri pamutemo uye vanoda kuripwa kuputswa kwakaitwa dzimba dzavo chipangamazano mumubatanidzwa weHana Housing Cooperative amai Stella Bingari vaudza Studio 7 kuti vari kutoda kuripwa sezvo zvakaitika zviri kunze kwemutemo
Nasi tafamba, taenda kukwaloya wedu, anyora samba, yaenda kuna Director of Housing, leku ministry yedu yema cooperatives ya SME ya nyorwa, menya demolition ya kaitiwa. Chipaka itwa demolition pasina order, court order. Saka neku daro, kanofanu wako kompansiru kwa vanu wakapunzirwa. Wati wakapunzirwa wavani hivavo, wanga wasilisa pozi kupunzirwa, wanu kukocha wana kutombovira wakapuyenda. Saka vanu hivavo varuda kompansiru.
Asi mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vari kutambisa nguva nemari yavo nekuti vari kuvaka panzvimbo isingabvumidzwe sezvo iri matoro kana kuti mawetlands pachirungu
tinoti vari kutambisa dzimari dzavo vachiramba vachivaka pasingabvumidzwi hapabvumirwe iwetland mawetland anodiwa muno muHarare kuita kuchenesa mvura mumawetlands Mawetlands akakosha zvekuti kutori nema act atori anotobata pasi rose ana Ramsar Convention zvese zvezvo kuno mitemo yeema kanzuri ine mitemo futi yekuchengetedza mawetlands matoro apa mudoro hamugarwi hamuvakwe imba
Amai Bingari vati vanoshamiswa neizvi sezvo mamwe mapazi ehurumende akatotarisa nzvimbo iyi akavapa magwaro ekuti vavake
nekuti planning yato kufiscal planning kwayakutofanirwa kusainiwa naminista zvinoreva kuti kufamba kwaiyo ikoko ichienda ikoko nzvimbo yedu haizi wetland nekuti paarea pedu pamwe chete ipapo pakatoitwa ema pakaitwa prospectus report pakaitwa ema yatakatobhadhara mapayments acho ikatoapprova ikareducea masens ikasiya wetland iri yega masens akareducea from 673 to 312 residential stands plus one church stand saka plani iyoyo tirikuitarisira kuti tinofanirwa kutoalocatewa vanhu varipo ivavo nekuti vakagara panzvimbo isiri wetland
vachideme vayambira vanhu ava nekuramba vachityora mutemo
yambiri yatinopa kuvanhu kwete kumacooperative kuvanhu musabhadhare mari pasina kujeka uyai kuguta muudzwe pakajeka kuti mari yenyu apa pamuri kuendesa mari apa pari raiti apa hapasi raiti vanhu havasi kuda kuteerera vari kuteerera vanhu vasina simba renzvimbo dzavari kuenda kunogara
vachideme vati zvakakosha kuti vanhu vasabhadhare mari pasina kujeka uye vanofanira kuenda kukanzuro kunobvunza pamusoro penzvimbo dzavanoda kutenga pokuvakira vasati vabhadhara mari kungave kumushandira pamwe vanhuwo zvavo kana makambani anotengesa nzvimbo dzekuvakira vachideme varadza Studio 7 mutongo wakaitwa nemutongo wedare repamusoro rehigh court Justice Benjamin Chikowero musi wa28 Nyamavhuvhu wekuti vanhu vese vari panzvimbo iyi inonzi The Remainder of Glen Eagles Farm Budiro Township vabve panzvimbo iyi mukati memazuva 14 kana vakatadza kuita izvi vobviswa nechikonzi nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja